A very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, November the 18th, 2019. And this is Live Talk. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about preparations for this farming season, with most communal farmers saying inputs like maize seed and fertilizer away beyond their reach.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are also live streaming on all our Facebook platforms, so please visit us at VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7.
And if you're just joining us tonight on Live Talk, we're talking about preparations for this farming season, with most communal farmers saying inputs like maize seed and fertilizer are way beyond their reach. Added to this, the unstable economic environment has resulted in prices of basic foodstuffs spiraling beyond the reach of many, which has compounded hunger in the country.
And the new findings released by the World Food Programme report on 14th November 2019 have revealed that 3.58 million rural people in Zimbabwe, 38% of the population, are facing emergency levels of food insecurity.
And thousands of livestock have succumbed to the ravages of drought as the country has been facing a heat wave that has seen temperatures soaring to above 40 degrees Celsius before the current rains.
And the country's economic uncertainty is also having an effect. Even though tobacco is one of Zimbabwe's most lucrative exports, tobacco farmers say they are not reaping the rewards, as new restrictions on foreign currency and cash payments have made it very difficult for many of them to make ends meet. And we are talking about also the state of weather in Zimbabwe. We've seen rains coming to different parts, and I had the pleasure of speaking to Mr. Teach Zinyemba from the Met Department to just give us an insight into what the early rains mean. Let's take a listen to what he had to say.
Any farmer by now would have planted their seeds into the ground in readiness for the rains. We now see that the rainfall pattern is becoming more consistent, which is what we expect from mid-November. We expect more consistent rain-bearing systems, and this is now manifesting. So we do expect farmers to have planted their seeds into the ground, waiting for them to germinate. But it is important also to take advantage of these early rains, because they will give you a start in terms of planting. And I think it is important that you may also stagger your crops, so that one of the fundamental things that are now becoming apparent is the erratic rain. So by staggering your crops, you might actually take advantage of the rains that may fall at whatever particular time of the season. So it is very important that farmers put their seeds into the ground and obviously take advantage of the rains that are currently affecting literally the whole country, except for a few areas in Manicaland, which haven't seen that much rain. But moving forward, we are expecting much more rain, at least towards the end of this week into early next week.
We're hearing there from Matich Zinyemba of the Zimbabwe Met Department, just giving an insight into the current rainy season and urging farmers that if you haven't planted yet, it's time you take advantage and also stagger your crops.
You can join the show right now and tell us what you think about this situation and what is happening in your area. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Yeboge, laboge, abasanda, ukusixhasa kathesi. Udaba isilicubungu lawo lapha ngolwamalungiselelo okulima. Sisibona ukuthi izulu seliqalisile ukuna. Lanxa abanye besithi lamhlanje kwezinye izigaba zelizwe kuyatshisa ingani izulu selihambile, kodwa abanye bathi sokuyiso phela isikhathi sokulima. Sikhangela ke ukuthi khona okokusebenzisa kukhona yini ekulimeni lapha. Abantu bayifinyelela yini imvundiso, bayifinyelela yini inhlanyelo, lakho konke okudingakalayo ukuthi bakusebenzise. sizwile abanye njalo besithi bebezama ukulima sake saxoxa labanye besithi bebezama ukulima kwezinye izigaba zelizwe kodwa bafica ukuthi lanxa izulu linile umhlabathi lokhe uqinile kodwa abanye bathi sebehlanyele yikho ke sikukhuthaza ukuthi usichayele ucingo kumbe uchiye inombolo zakho lapha kukhasi lethu leFacebook lapha esi-live streamer khona ukuthi sikuchayele ucingo usitshele ukuthi kwesakho isigaba kungakusenzakalani ngoba lapha esifuna ukuzwa ikuthi lina kuyini elikwenzayo siyananzelela njalo ukuthi labo abalima igwayi lona elikhangelela ukuthi yile liletha imali eningi elizweni labo balengxaki ngoba besehluleka ukufinyelela imali yakwamanye amazwe sikhangele njalo lokuthi amazwe omhlaba asayenze ukudingisisa athola ukuthi kwele Zimbabwe baningi kakhulu abantu abalambayo ayisikho ukuthi labana behlulekayo ukuziselela hayi lalabo abasemadolobheni lalabo abasebenzayo labo sebengena kuleli nani labantu abafuna ukunika ukudla ngani ngoba imali abayiholayo konke abakuzuzayo kungenelisi ukuthi bebhadalele zonke indleko zabo kungakho ke umnotho welizwe ke isimo sawo ukhanya ulomthelela omkhulu kulolu daba ngoba intengo yempahla izitolo isikhuphukile abantu abenelisi ukuthenga kukanti nje lesikhathi esedluleyo abanye abavunanga ngoba izulu lalo lalililutshwana kuthi ke labo abavunayo abathola ukulutshwana sokwaphila yiso kumele benzeni kabantu bethenga impuphu kodwa la impuphu siyeza ukuthi intengo yayo iqongile kakhulu ngakho ke sichayela ucingo usitshela ukuthi wenzakalani esigabeni sakho
aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza ipano pachirongwa chedu nhasi tiri kutarisa isu nyaya yekurima uyezve kuti mbeu dziri kuwanikwa here tisingakanganwe kuti makore maviri apfuura iro ziva ruino ndopatakaona vanhu vachibuda vachienda ivo kunofora muHarare vachiti ivo vamugabe vabve pachigaro saka ndozvimwe zvatiri kutarisa kuti pave nemakore maviri apfuura muri kuona here zvasanduka panyaya dzekurima nekuwanikwa kwa kuembesa nezvimwewo takwanisa isu kunge tiri kutaura nevanoona ivo nezvemamiriro ekunze vemet department vanga vari kutaura kuti mvura yave kutotanga kunaya uyezve kune avo vanoita zvekurima yave nguva yekuti vakanga dai pari zvino vakatodyara mbesa dzavo dzichizobatsirwawo nemvura yava kunaya regai tinzwe kubva kuna vateach zinyemba vekumet department vachitiudza ivo nemamiriro ekunze uyezve pamusoro pemvura iri kunaya pari zvino
No. Ndiri zita rangu ndinonzi Tishawana Zinyemba ndichitaura ndakamirira bazi rekutarisa nezvechadenga Meteorological Services Department. Aiwa tinozviva kuti mwaka wedu wezhizha unotanga muna October saka mvura iri kunaya sikureva kuti ikasvika nguva iyo yekuti mvura yedu yatanga zvakanaka-naka. Handingati pachirungu effective rain zvichireva kuti avo vese vasati vadyara muri kutoita manonoko mvura iyi hongu yapararira nzvimbo dzakawandisa asi chandingade kunyanya kutaura panyaya yemvura iyi ndeukasha hwatiri kunyanya kuona tinodavira kuti vazhinji manzwa manhaurwa dzekuti kunzvimbo dzakawanda kuri kuita mhepo yakasimba chaizvo iri kuputsa mafafutera iri kuputsa nokutora marata zvakarevo nokudonhedza miti ndichitaura ipapo nhasi uno muguta renharare kune miti yadonha yakawanda chaizvo nokuti mhepo yashanga yakasimba yaita kuti motikari dzapanywa dzakawanda chaizvo
ko kune varimi mungati mvura iyi yakanaka sei kwavari uyezve vanofanira kuita sei panguva yakadai
tinodavira kuti varimi vanenge vakatoisa mbesa dzavo pasi mvura iyoyi kana kuri kuti maona kuti yasvika pasi pasi pokuti inoita unyoro hwokuti mbesa dzee dzingabude zvinenge zvava kutobatsira kana musati madyara zvezvira kuti munenge wava kutodya manonoko nokuti nguva ino tinoziva kuti nokushanduka kuri kuitika mamiriro ekunze iye atinoti climate change taakuona kuti mwaka yedu yaakugona kuita midiki diki zvakare mvura inogona kukurumidza kuenda saka izvozvozvo zvinhu zvokuti murimi ange achingwarira kuti akwanise kukurumidza kuisa mbeso dzake kana kudzisiyanisa zveinonzi pachirungu staggering inokubatsira izvozvo nokuti tinozona kuti mvura inogona kushomeka pakati pakati apa, asi kana waita kushandisa mbesa dzako gohwo rako unogona kuzoriwana tichidarira.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vateach Zinyemba vesangano remet department vachikurudzira kuti kana kuine avo vanoita zvekurima nguva ino mungadai makatudyara mbesa kuitira kuti mvura iri kuuya iri kunaya iyi ikwanise kuzokubatsirai. Asi ndiri kunzwa kuti tine vanyarikani wedu wekutanga amai Margaret Hoshiki veZimbabwe Farmers Union. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Hoshiki. Hello.
Magadeni vatereri nemi masimu mari pachirongwa.
Ehe, aiwa mai Hoshiki, mombotiitsana nguropa nyaya yemwaka uyu wekurima. Vazhinji vari kuchema chema vachiti mbesa dziri kuvadhurira. Zvakamira sei pari zvino?
Zvichokwadi, mbesa dziringadere dziri kudhura zvichokwadi kutenga mumasoro. Asi tiri kunyanya kukurudzira varimi kuti ngavatsvage mbeu masmall grains, atinoti masmall grains anotibatsira zvakanyanyanyanya mwaka wakadai, nokuti dzinokurumbidza kuibva uye dzinoshingirira mumvura yakawanda kana ikaita shoma. Asi munokurumbidza kukohwa zvinenge zvinobatsira nyika. Uyezve mbeu dzinenge maearly maturity dzatinoti muchivanhu tinoti tsoko, ndingangoti makambanizi mazhinji aya nembeu dzakadaro. Saka tikukurudzira kuti vanhu vatsvage mbeu dzakadaro idzodzidzo, uye murimi chaiwo chaiwo watinoziva kuti murimi anodai akatogadzirira nechekare, achibuda mumunda nguva yake ndonguva yekugadzirira mbesa dzake, ogara akagadzirira mafertilizers ake. Mvura ichingotanga, mvura ichapirwa mazita, mvura ichingotanga kunaya, kwakutorima, kwakutodyara, kwakutogadzirira kubuda kwembesa chitarisira mvura yedu nemanayira inenge ichiita. Ndozvatinokurudzira kuvarimi zvakanyanya.
Mataura imi kuti pane mbesa dzamuri kuti vanhu ndo dzavanofanira kunge vakurima, mbesa idzi dziri kuwanikwa kupi nekuti vazhinji zhinji vari kuchema chema?
Mashots ese ari tinoti maagro dealers vanadzo mbesa idzodzo. Tikaenda kuna Farm and City ndeu mbesa idzodzodzo dzinowanika zvekare, asi kunyanya mumafarm and City ese, nyika yese yeZimbabwe. Uye tikaenda kumashopu makuru anenge vana OK munana TM makaiswa futi mbesa imomo, machida ese zvedu ese akaiswa mbesa imomo kuti varimi varerukirwe nekuwana mbeu papedyo. Asi tikaenda mumatownships ari mudhuzeni nesu mune vatinoti maagro dealers vanopiwa mbesa nemakambani dziwayo vachitengesera pedyo nemutengo unokwanisikawo kuti varimi vagone kupinda muwanda.
Mombobatsenyi makadaro sta. Yebo ke, sizwa kuthi sesilomunye njalo umhlonitsha wethu ecengweni umnumzana Thandeko Senti Nkandla, ingcwethi ke yezokulima. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga lami ungena kuhlelo.
Yes, sizwa kuthi izulu seliqalisa ukuna kathesi, kuyini okwenzakala khona ngapho esigabeni sakho, abantu sebeqalisile yini ukuphendula?
Kahle ngiqale ngalizulu lelo ukuthi aseliqalisile ukuna. Hayi, singazi kwezinye iindawo. Thina yebo ke lele engathi isiwombe elala kumbe kanye kumbe laphinda endaweni ezithize, kodwa kayisilo leliyana esingathi ngelomdaka wokulima komile. Yinto yokuqala leyo ukuthi alikaveli khona ukubona sibili okuthi abantu balime. Yebo kambe hayi, ingazi kwezinye iindawo, kodwa kithi lapha emandebeleni kakhulu eGwanda North engengabhoda kuthangi ngomgqibelo bomile, akula muntu ongaqalisa ukulima khathesi. Okwesibili, nanxa lingana khathesi kuyalinywa ngani? Akula nkabi engadonsa ikhuba khathesi, iqiniso yilona lelo. Ziyazicubela ngenkomo labo babhimi labo sebecuba, ngakho lakho lingaze line kulo dubo lona lokuthi bayalima ngani. Okwesithathu, inhlanyelo bayithathe ngaphi? Yebo, uhulumende uyabaholiholisa yona leyo engatsho lutho, kodwa vele kayiyindawo lanxa ikhona ayithengeki, ayibambeki abantu abalamali. Vele into yakhona yonke ingxabangxoza, akulanto eqondile. Okwesine, lanxa ngazi bazame ukulima ngamathalakitha, kakuduli lakho kulo muntu phansi, ngizwa kuthiwa i-DDF ithi i-hectare elilodwa i-1,000 yobona amadola ezibabhu kumbe ibhondo kumbe kuthiwa uyini. Ukuthi abantu bazayithatha ngaphi leyo mali, ngoba abaningi bala ma-hectare edlula amabili kumbe amathathu, abanye balaba o-5-6 imali abahamba bayithathe ngayo. Okunye khona abohamba la mathalakitha, amafutha okulimisa ehluba kangaka, ngoba umuntu ofuna ukulinyelwa ngamathalakitha engabe ngayo i-DDF, ingabe ngabantu nje laqatshwayo, kumele azidingele leyo dizili. Uzayidinga eyithatha ngabe layo iyabiza kakhulu, ngoba ithalakitha nxa lilima ngabona engathi 20 liters umgqomo nge-hectare. Uyazibonela ke lawe ukuthi umgqomo wedizili usuhahabela $400 kulukhuni kunzima owinto wakhona.
Ye, hayi, isifinqo esimqoka leso singathanda ukuthi labanye bengazwa abangazwisisiyo ulimi lwesintu. If you can briefly summarize what you said before on the challenges faced by the Matabeleland South, especially region, when it comes to preparations for farming.
Yes, preparations for farming will always be there in people's minds. And the problem comes to when one wants to implement those plans or operationalize them. First, the rains have not been much to speak about. We may have had a few showers and downpours here and there, but they are of no significance to what people are used to. Okay, let's just say for argument's sake, the rains may have been good in cold. Then what will the people use to plow their fields? Number one, there are no oxen. Very thin. Actually, many communal farmers, as well as perhaps the A1 and A2 farmers, the animals are succumbing to drought in a very, very, very unprecedented pace. And two, seed. The government does give seed once in a while to people, but that seed is not much. And for one to supplement what he or she may get from the government, one has got to go to the shops and buy that seed. You can't believe it. The cost is just too exorbitant to the point of being prohibitive for many people. And that is another challenge. And next, as I said, draft power is not there. People can, like in the past, they could hire tractors from organizations like the DDF, District Development Fund. But I'm told, for example, here in Gwanda, not even a single tractor is operational from DDF. And the cost is $1,000 per hectare, $400 per acre. And people don't have that kind of money. If they went to private tractor owners, they have to pay almost the same thing, $1,000, but they have to source their own diesel fuel. And it's so expensive. And a tractor, on average, consumes 20 liters of diesel per hectare. If you have 3, 4, 5 hectares, it means you need 6,800 liters. And how much is that? It's about $20 a liter. So you can see people are really between a hard place and a rock. It's not easy. The challenges seem to be insurmountable as we're talking now. And therefore, people have to hope for a miracle perhaps to happen so that at least they do something in their field.
Yeah, okay. Thank you very much. If you can just stay on the line, we'll come back to you.
Yes, I think we have our first caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi, and you? I want to write hysteric troops out and I know you're a Murkupi.
Ashmo, you're a baru room, Arare.
Yeah, Babaru Rukagadiko Quararuk.
Ah, Quararuk, what a Zirinani, but Nyago, what them do you eat? Vrea Gunaya, okay, and the movie's on now.
Mm-hmm.
asi panoti mbeu manje ah ndo pakao mambeu haisikwani kaende pairikwani kwapacho kudhura kwairikuita ka atizikamba kwanza kuitenga izvo zvukatarisa chaiko vanhu vari kwanza kurima ino zvino pari zvino vatorima inini ndinotaura from zviri kutoitika zviri paground ndiri kwaseko kuminda but katasati kuminda kwacho katiriko kuminda yevanhu yaivo kuti zvaringani mafacilities asi adhovaizwa mwacho anonga tingatomboraramini izvi zvekurima anenge atori nemabasa avo saka kazhinji kacho toona kuti ndoo vanhu vari kukwanisa kutenga mfiwo yacho yekurima nematrags yekuti inogona kusvika kuma 30 liters per hectare saka inini zvandiri manje kwezvino kuti ndikwanise kutenga 30 liters the diesel kuti ndinorima handombodzikwanisa
saka apa muri kurima chii hanzvadzi
madi
muri kurima chii mbesa dzipi
chibage chatiri kurima but hamaenda kutaurira kuti ndinavabereki kumusha vanenge vachidawo mbeu izvezvi kuti varime ifaindi kuti ekutangira chaipo mombe kuti dzitangire kusungwa kuti dzinde mumunda hadzizombokwanisa nekuti chikafu chacho sora chariri kuti dzidye hapana saka unotoona kuti kubva zvabva vamugabe wacho pachinzvimbo kusvika iko zvino patiri nhasika upiri hwo muno muzimbabwe hausati hwatombochinja huchida kupositive side hurungodzikira saka ndozvinhu zviri kuti rwadza kuti dee iyo hurumende yacho yangaitawo urongwa hunopa kuti vanhu vari kumusha vakwanisewo kuwana mbeu shoma shoma dzekutwara vakwanisewo kurima ingava kana hafe eka chaizvo zvaitombohanani but ifaindi kuti mbeu dzacho dzinonosvika ikoko dzasvika pakonzi paroda kubhadhirwa mari yetransport pefemili pamwe pacho panogona pachinzi $28 pamwe pacho pari kunzi dollar how can mapraizi osiyana in same distance mapraizi ekutabhadhira transport yachona pagovernment input scheme zvinosiyana sei iki
saka ipapapa imimi kana muri kutenga kuHarare ikoko mbesa dziri kuita mari imomboti pamapraizi then tozopinda pascheme yamataura iyo
In terms of my price, they didn't have to my price and almost in daily basis. Plus, it depends on what you are eating about it. But I don't want to put the person to the Irugudura. Tell me, it is Irugudura and Irugunipera.
Copamaskim.
Dobanina ever.
Pamaskima Mataura.
Ma?
Maskima Mataura, Ivan, Varku Kwansaku and Ambesaire, Pamaskime, Urumin, the Tunona Manutivani Smatsi, Agriculture, Ne Input, ya President, you. Irkuani, where Mbesa Kumamisho.
Right here, the Andrew Kutala Majuna, repeating the Safa, Noti Munari, same distance, you separate 185 kilometers.
That
is Pana, Paponzi, the Uri Pano, Nasuku Puanas. Asi pari kuzi family uyaine dollar muwane 25 muwane 10 kg I'm sorry ne degree fertilizer mubhadhira dollar transport pamwe pacho panonzi mubhadhira 28 transport saka zviri kusiyana sei panzvimbo imwe chete ndochokutanga then iye hurumende yachona follow up yavari kuita kuti vaona kuti zvacho zviri kupiwa negwara here ndeipi pamwe pacho pari kupedzisira papinda politics zvokuti vamwe vemaopposition parties mafamilies yayo haasi kuiwana mbeu iyoyo
saka imi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende panyaya iyoyi maiti chii
munoziva hurumende yedu chinhu chekutanga chaicho chaicho ka unogara wangota kunge uri kutaurira dombo because zviripo zvimwe zvinhu zviobvious zviri kukoneka mwa nehurumende iyoyo zvokuti zvakungofanana nekuti dokta oti ari kudawo kubasa kwake ari incapacitated vari kudawo muhoro wakakwana kuti vakwanise kuenda kubasa but vanobva vadzingwa basa teacher the same thing anobva adzingwa basa nurse the same thing anodzingwa basa saka iwewo nhasi murimi kuti uchizokwanisa kusimuka iwo uchibva kuruzevha kumusha kwamupinya wasvotoka uko kugoko uko kufela bvuso kugwatebwa kusumuka uchienda kunotaurira hurumende kuti ndokumbirawo mutipewo mbeu negwara unotongoona kuti wasting of time haumboteererwi akatodzidza chaiye chaiye ari kurohwa ari kudzingwa basa ari kumbunyikidzwa saka tichiona kuti hatina hurumende inoteerera chekutanga tadeitaanga tatanga tava nehurumende inoteerera munhu muno muzimbabwe hazvaitinakira chokwadi
aiwa tinotenda chaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka mhararomo
aiwa tinotenda tiri mavhilasi
mamuchinyatsonzwika zvakanaka babai amai hoshiki muripo here panhare Hello.
Hello, ndiripo.
Ehe, pane zvirongwa zvamuinazvo here nesangano renyu zvekudzidzisa varimi vari kumanharaunda nyanya kumamisha panyaya yembesa dzavanokwanisa kunge vachirima dzamamwe kutaura kuti mashort term variety aya?
Hongu kune zvirongwa zviripo zvinoitwa nokuti kazhinji seZimbabwe Farmers Union tinoshanda takabatana nemadhimeni edu. Saka kune zvirongwa zviriko zvinonzi master farmer training ekudzidzisa varimi kuti vazive kuti tiri murijeni yakati tinofanirwa kurima ndeu dzakati, mwaka wedu wakamira zvakati, zvose izvozvo zvavanodzidziswa kunyange kuchengeta zvipfuyo zvose vanenge vachidzidziswa ipapo. Saka vanenge vakabatanawo kuti neveZimbabwe Farmers Union tinoita takabatana tiri pamwe chete. Saka dzidzisa izvozvo zvavari kudziwana zvavo, vanenge vaine usimba hwekuendawo pakaunganiwa ndivo vanogona kurasikirwa nedzidziso idzodzo. Asi vazhinji vacho madhimeni edu ari kuita basa rekutenderera. Zimbabwe Farmers Union tine macoordinators edu madictive, tine mastructures edu aripo paward level chaipo chaipo pane murimi anotenderera zvakare achipiwa dzidziso yekuti vazive kuti mwaka wedu wakamira sei, mbese dzinorimwa sei, mapfunde aya atakupai anorimwa sei. Vanogara vaine ruzivo irworwo kuti zvinhu zvivafambire zvakanaka. Saka ndofunga tukezeni patinokwanisa kuti murimi wese ange aine zivo yekuti azive kuti nguva haisisiri yekutambisa, nguva yekuti mvura kai kana yangodonha pasi takutokanda mbeu dzedu pasi takutotanga kuenderera mberi kuti tiwane kurarama nemhuri dzedu.
Aiwa, bata yenyu makadaro. Tina kola vari panhare. Halo, kola.
Taseiko.
Ehe, taswera. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mukoma Donald Mamboma.
Aiwa, makadiko kuRustenburg uko, tipewo pfungwa dzenyu.
Ndofara chose tite, ndinoona zvangu kuti mvura ndiyo yakuturuka iyi, asi kuti chinonetsa ndechekuti kana maprize embeu akaata zvaari, muchaona kuti nyika inoita zvara yakakura, nokuti vanhu vazhinji varimi vazhinji vamwe vanenge vachibva kune mafumateti anoda mufudze nefetilize. Saka kana maprize achidhura, which means murimi anobva kuvhudete arigona ngowana akakwanisa kukavira zvatiti ashandisa yemudura, ndeyo yemudura, asi zvee zvakuda fetilize. Kuti saka kana fertilizer big fertilizer kana yose bokerika zvaite singagadzi fertilizer kana kuna wind mill kunogadzika makambani ma fertilizer kana zvitesi aya kana kusina, which means nyika inoita zhara. Nyika inoita yaita zhara ndo patinozoona zvichidzokera kupolitiki, vanhu vaakuzoya neraisi rero richibva kumuna China raakushandiswa nezvematongerwo enyika. Vanhu vanenge vane zhara, vanhu vanenge vadisparate, ndo pamunozoona maparties achiita zvaanoda nevanhu, misangano ichiita zvainoda nevanhu, ndo vanenge vasati vanhu vane zhara. Saka tachingokumbira kana uye tachikumbira kuti kana pane zveziripo like zvinenge zvio zvati kune maprogram ma NGO anombopa vanhu mbeu evakwanisa kumira ndoona vamuna vadare vanhu vamuridzimai hoshiki vacho
vari panhare mori hoshiki vekuZimbabwe Farmers Union
kana be kuri kunzi nevamwe vavo vogara pasi. Chirongwa chacho inonzi presidential input scheme, ngatipinde nemaoko yamadhomeni kwete kumakanzera kaivako kumba tichiona tete mavhelasi. Kana tikangira nditaura nekumakanzera zvezvazvo kutoti wabva mubamani unopigira bato ripi. Dei vaitraya kuti zvirongwa zvizhinji zvehurumende zviite through madhomeni kana sezvekurima kwete zviri kuzvipinde nomaparties kana kuti zvinge zvaakuonekwa sezvematongi kwenyika, ndopane dambudziko hombe munyika medu. Saka evatraya kubvisa zvo ndizvo zvemaoko yemakanzela kana kuti maoko ana deputy chairman inde nekumadhomeni.
Aiwa,
sekuti zvinenge zvinei kuti ndeyo bato ripi, murimi ngangopuwa semurimi vanhu vakwanise kurarama bhozi nyika yakaita zhara, nyika yaka iyoyo yakamira sezvizvi ndioni zvinonyatsokufamba tiri mavhelasi.
Aiwa, tinotenda mukoma, tinotenda chaizvo. Regai titorowo vamwe kola, tinotenda mukoma Donald. I think we have another caller before we switch to our guest. Hello, caller.
Hello, my name.
Muri kutaura nani? Muri kupi?
Baba, mukasha mukuru wamadzezuru.
Ya, makadiko ikoko.
Hala mukoma vanhuraiti. Ndamutoona mvura irimopembera pembera isi pasina chiripo. Mvura yemazuva ano yakaoma pasina mvura.
Yatipewo pfungwa dzenyu.
Totanga tambotaurira vanhu vese kuti vagare vachitenderera mvura dzavo dziri kuya idzi dzine ngozi, dzine ngozi
sei madaro
enda pakurima mani. panyika yedu mabhera isizi kwa kutokugotsara kuno tatoti dzidzadzara akawandisa
madzidza chiko
tatoti dzidzadzara vavandisa nekuti hurumende yekugotsara ndiyo inopinda dhoti dho inoziva kuti waguta une saga rechibage une chiro ari magore rino vanhu vari vagwengwa but vanotodya vachiita zvavo mombe dzavo chifidhwa chiita se vari vatema vanoti varungu hurumende yezvino hurumende yacho mabherazi unoti mushonga wemombe chachao gore rino vakatoti mushonga wemombe unodhura hurumende inobhadhara hafu yoro hafu yefamini mombe dzinotobatsirwa vanhu vanotobatsirwa matrekta kunobhadhara gavhumende 5 hectares kana uchida kurima 20 hectares vakutozirimira nemari yako vanhu vaichizvikiri gavhumende inokupa mbeu yacho nembeu dzacho dzinoenderana neizvozvo vakatora nyika isusu 1980
vankomo
ine rong way
vankomo batei makadaro mombotaura
zvakawanda kuti urayo nenzara panyika yedu yezimbabwe
aiwa tinotenda asi ankomo mirai mbotaurawo nendevele because ndaramba ndichingotaura imbokuluma ina standakile handiti yakuluma
ehe orit bae orit bae
ehe
yebo ungasinika umbono wakho ye usinike umbono wakho ngalolu da
okay orit mama zvanini ndithe nebhotana lapa siloke satika ndangapika 2005 enshadile yadealing with the farmers ama-farmers ebhotswana bancediswa igovernment the government is there free no politics no what vana mdumeli kulo kambani vana umlimisi ohlala ele ofisi yakhe in each every district inhlanyelo ifika kuye uyahamba uthandekile uthwele ikhadi lakho lefarming bafike bakunike free bakutyele futhi uhambe wendima inhlanyelo enje endaweni yakho ezifuweni izifuwo zabo ziyancediswa igovernment igovernment yayakhipha half wena half ungakule drought like drought kunje kunzima iinkomo zakho ziyapha but those who can manage batilwa negovernment our government ekhaya ezimbabwe is totally not there ebantwini bona bothiwa ma-farmers union bana ba they are not farmers union akunjeli mavelas I applied for land engangifuna ukwenza to display in zimbabwe my skill my talent engangifuna ukwenza ezimbabwe is still stuck mfana le nkomo esemadakeni baya ungahamba usiyabuza bakutshela ukuthi there is no land iland bahleli phezu kwayo they are not using that land abantu abafuzayo nawo ubusa ilizwe mavelas ubusa imuzi sithandekile kufuze ube ngubaba okwazi ukuthi etsholotsho kozvimba senambuya ndakambogara kwatendabuya ini vanhu vasevanorima mbambaira vanorima chibage vachiguta waenda kokwamanikaland kwese kokuipinde waenda kurasingora ndotoziva kwese kwese kune chikafu but our government it is still flying doing not even zvisina nebasa re tichatambura zvahlupeka
aiwa tinokutendai mukwasha wamazezuru
tisemuzela vantu from dhoti to ugogo lomntwana bonke batiwe free nhlanyelo
seeeijala
nomsekeni
aiwa tinokutendai
akuite zimbabwe abazifundisi ukulima ifod abalingisi bazifundisa ukulimela iinkomo zabo nxa ulima indumba zingazalanga ulima umumbu ungazalanga ugcine ugaye uyethenga imolasesi uhlanganise uthenge konke konke kukhona okugcina inkomo asizifundiseli ukusupplement izifuyo ezimayeni ukwenzela ukuthi zingacuzi ngazi u-100 yakuseli 50 uremaine with 50 sentuzi zakhuluma siya phambili yabonga bantwana bakababa
hayi siyabonga izixwayiso zakho kuyancomeka njalo uhulumende weBotswana akwenzela izizalwane zakhe
I have done a lot for matwana farmers bakwazi is very talented bangazi ukuthi sesibancedise safrika zabancedise banothile banothile sabancedisa
yebo ke hayi
bezimbabwe ababe free bekhulula umuntu wonke sizilime loba babelima ine drought season but babekowa babekwanisa ukuthi bavune
hayi kuhle ukuthi labelana ubuciko labo labantu bavele eBotswana khona ngapha sesibuya kuwe mnumzana Mkandla uthi usuzwileke abalalela ezigabeni eziningi zelizwe bekhuluma uthini ngabakukhulumayo ngoba abanye bangani bathi izulu likhona kodwa ingxaki inhlanyelo kuphela kungani esigabeni sakho khona ngapho kunjalo
ye hayi ngiyabezwa abantu benkosi angithi ke owe zulu vele kuya ngamarijini angithi ngabona abantu bayakwazi ukuthi leli lizwe leZimbabwe lamarijini esingathi awezulu amahlanu u-1, 2, 3, 4, 5 thina lingama emandebeleni kurijini 5 ukuthi vele izulu lakhona lilutshwane asoze lize lilingane labo rijini 1 labo 2 ngakho-ke sikukhangele konke khonoku siyakubona ngoba yethu irijini ayisiyokulimalima ngiyokufuya izifuyo inkomo imbuzi izimvu kodwa-ke ngenxa yesomiso lesebesikhona ziyaphela akula lo ncedo luthiwa abantu vele kalukho abantu bayazibonela bodwa kunzima sandekile lo mavelas ukuhlangana labantu lapha ngiyavumelana laba abalelihlanda lingabe libile kodwa njengoba besitsho lingazebine bazakhangela umdaka usoma ngobana inhlanyelo kayithengeki ekahulumende layo kwezinye indawo iyafika kwezinye indawo kayifiki lanxa ifikile inhlanyelo yakhona lo mvundisi ifertilizer kuphiwa ngesingundengunde kakuqedakali vele indaba yonke eyokulima le kayicaci kahle ngiyabonga lubaba okhuluma sebotswana ukuthi izinto zokulima mazingaqondani labameli babantu ngamabandla ezombuso ngakuye kubalimisi ngobana yibo okumele babe lolwazi lokuthi kuhamba njani kodwa elakithi ilizwe vele likukhohliwe konke lokho siqinisa kakhulu ukuba abantu bazuze amandla okubusa kungelani lokuthi abantu badubeka ongakanani bantu bakithi abantu lo nyaka badubekile khona bezadubeka lingaze line khona ingabe lakhona emashonaland lingana inhlanyelo bazayithatha kobani ngoba iyadula imali kayikho.
Ye manje ezinye izixwayiso ezinganikwa abantu iziphi sizwile-ke ubhudiwele eBotswana sithi yena kukhona abantu abangakulima lanxa izulu lingekho njalo lololunye uhlelo-ke abalithi ngugashombo bona lona lunjani kathesi?
Ye hayi bakhona-ke sengengeza labalimisi besithi abantu kabahlanyele ugashombo lokho okuhlanyela nje uthanda ikhubana kutshaye umzila ufake inhlanyelo phansi ungazihluphi ngokulutshwana kumbe lukhula kumbe yini uza kubona usuhlakula. Ye bathi kuyasebenza-ke lakho khona lokhu angithi vele esintwini lakho akula muntu ongabonga ukuhlala engenzi lutho kwangcono ulime sona isivande sangekhaya kulokuthi uzilahle amathambo uzidele amathambo uyekele ukulima. Ngibona ngathi lokho lakho labe eselime khona lanxa kusomile njengakhathesi khona lokhu abantu abaqalange baphosele inhlanyelo umlimi kakhalalelwa abanye bazadobhadobha kodwa isiyo ndlela yokulima engathi thina yindlela ezanika abantu isivuno sokuthi bavune bafake sibile eziphaleni bamelele umnyaka olandelayo kunzima kabenze njalo abantu kabenze okungabasiza owanonisa ingulube kakwaziwa abantu kabazame imizamo yonke nje laba abalayo inhlanyelo njengoba ngithile inhlanyelo balutshwana abalayo ngoba iyadula lalo kuthiwa yi-presidential scheme kwabanye vele kayifiki kabazame imizamo naleyo abalayo siyakhuthaza-ke laba abenelisayo kabancedisane abantu bathenge inhlanyelo lanqabe izakhamizi bongomakhelwane bangathenga umoyi 20 kg bahlanganise imali bebathandu bebebangaki kulo nalo uzathola omncinyane aphosele ingabe kusesivandeni angithi kula masimu amakhulu lamasimu amancinyane abantu bangazi bapho ngiyekela nje ngoba bangamelela uhulumende ukuthi uzabancedisa lo nguhulumende ojombileyo kayikho ukuthi azabanceda ngayo kabazisize nje abantu benkosi benze khona khonani okwakudala kwamalima okuphathisana emakhaya.
Yebo-ke ngizwa kuthiwa silo mlaleli lapha kodwa ongafakanga inombolo zakhe umfanelo kafakanga-ke ikhodi ungafaka-ke ikhodi yakho ngoba sikwazi ukuthi kuliphi ilizwe kodwa mnumzana Mkandla kuyini okunye abantu abangakulima yini okungayisikho mumbu ngakho njalo ubona ingane ezigabeni kwezinye indawo okunjengabolupane labowanke abalima inyawuthi bangcono yini inhlabathi yakhona ngapho ivuma siphi esinye isilimo?
Ye, nxa usukhuluma ngabolupane kusiya lekubowange indawo ezishisa kakhulu lenhlabathi yakhona enye ilivuthe vuthe yebo kwezindawo ungathola nje amahlabathi uthole lezidakanyana kodwa abantu bangalima wona amabili enyawo kunokuthi bapho ngihlala nje lezo ke zingcono ziyavumavuma ngoba mina hayi ngangahlala kakhulu endanzela upani ngiyabona sibili abanye babephosela amabele lenyawuthi itweta leyo labo makutha labo bani bani bangazibama ngomumbu wodwa ba umumbu uvele uyakhathaza lawo umumbu nxa behlanyela babuze balimisini bahlanyele lo ovuthwa masinyane ungaba lentanga mbinhlamvu ezincinyane kodwa ke bangaze bagijimela lo esakhula thina siwubona ngabagijimele wona lo othi uvutha masinyane olenhlamvu ezincinyazanyane singaze sama ngomumbu kuphela kodwa sizame ukuphosela la inyawuthi uphoko amabele akufanani uzavuna uza kungenza lapho ungakungenza khona kabazame ke bathi umumbu bathi inyawuthi bathi uphoko bathi amabele bathi ndumba kuningi nje khonke abangakulima nje endanzelipane lakubo Josholo balakho ukuthi balima le-sunflower ngobana ikhanya iyavuma kuleyana indawo izikhathi eziningi njalo yo-sunflower asiyo zilimo ezifuna impophuma zamanzi ziyavuma nje sengike ngabona abanye bezama uzilima iyakhulu endaweni zasemfani bojotsholo usiyakubomzola
hayi siyabonga ulwazi lonke lolu oluphakela abantu ngabe ubambe khonapho sizaphenduka njalo ku
aiwa Tombo Chingamidza Thomas Ndemera ari kuti maswera sei kutete ari pa Facebook page yedu ye VOA Shona Ketiwe Anjangome hanzi disciple Madanire no ari kutaura panapa ndofunga vari kuexchange nemwe munhu Crispin Makowa ari panapa ari kutaurawo Honorable Tinashe Hove vari kuti good day I'm watching you from South Africa Venancia Dzimbiti hanzi mbeu yadhura nemafertilizer zvekuti dai takatisotenga nyika iri kurema zvekuti zvese zvafa kani vari kuchema chema vachiti dai vakatenga kudhara Samuel Gwazi ari kuti muri seiko vateereri nevashamarari vese vestudio 7 I watiri wadi mami masi musariranzi ko mainputs ndeya president here ekumba kwake o akatengwa negovernment funds Mike Cleopatra liwai vari kuti tipindewo vanasisi on point vatiwo futi ndiri kufarira zvataurwa namukoma Donald topfeni yedu tanakasi wawo ari kuti zvakamira seiko aiwa pano nhasi tiri kutaura nenyaya yekurima tomboenda kwamuri amai hoshiki pane here yambiro yamungapo kuvarimi pari zvino takatarisa panyaya yekunaye kuri kuita mvura uyezve zvamataura zviya zvekuti pane mbesa dzinofanira kunge dzichirimwa panguva iyo ino kunzvimbo dzakasiyana siyana
eya chokwadi ndinoda kunyanya payambiro kuvarimi vedu kuti mvura payatonaya izvozvi ngatitokandaimbesa pasi tisamirire kupira mvura mazita zviya kuti hanzi ii ndeyekukora hundi ii ndeyebumarutsva kana kuti tichamirira mambo kuti vatenge vatiti chibayai magege nguva ndiyoyi ngatichitokandaendeso dzedu pasi tichitogadzirira kutoona kuti nguva yachona haitimiriri mvura inenge ichitoenda ende mwazi anenge uchitofamba saka ngatikandaendeu dzedu pasi ende ndinoda kungotenda kuti mbeu dzakapuwa vanhu nepresidential scheme iyi dzizhinji dzachona dzima medium maturity nemaearly maturity yekuti dzinotibatsira dzikuenderanawo nemwaka wedu yatinawo saka vanhu ngavatokurumbidza kutokanda mbesa kunyanya medium maturity inoda kukurumbidza kukandirwa pasi kana zvichizoita zvemasvondo anotevera vachizoisawo maearly maturity zvichidaro zvinotibatsira kuti tikurumidze kuwanawo gohwo rinenge riri nani tisazorai mhuri nenzara ndezvandonyanya kukurudzira zvakanyanya varimi veZimbabwe.
Ameno kana muchigona kuti momboti dambu nechirungu. Toti, what's your advice to those that are hoping to perhaps go into farming or to at least grow some food for their family looking at the rains that have just started?
I'm just encouraging all farmers in Zimbabwe to put their seeds in the soil just right now. They mustn't wait for the rains for next week or 2 weeks to come.
But now, the time is now to plant our fields, to put our seeds. When we are putting our seeds down, let's use basal fertilizer. Let's not put it when the plants are out. Maybe we will not be able to have a good yield. You know, basal fertilizer works in the soil. So I just encourage all the farmers to plant using take basal fertilizer when you're doing the planting.
What about the prohibitive cost of the actual seed maize or seeds? You were talking about short-term varieties. How can people go around that?
Can you come again?
People were complaining about the cost, that they are not able to access seed maize because it's very costly. But you were also talking about other short-term varieties. What advice would you give to some of those people that want to go into the short-term variety? Oh, I think we've lost a star. You can go ahead.
Yes, sir. Coming back to you, Mr. Mkanda, do you think the government is doing enough to alleviate the problems facing the communal and commercial farmers?
Honestly, without sounding political, I think the government is not doing much. Because recently, the Minister of Finance talked about a surplus of some billions of dollars. And on the other hand, everyone says Zimbabwe's mainstay should be agriculture. We didn't see a cent of that surplus going to agriculture. And therefore, the government seems to be just paying lip service to agriculture. It is the mainstay of this country's economy or for its GDP. I think the government really is at sea, at sixes and sevens, when it comes to sustaining the people's livelihoods through agriculture. I'm convinced the government is doing much. I think the government really should have long-term plans to look after its people. There should be city reserves. The government should use that surplus that it's talking about to subsidize the communal farmer. Those times are really hard. And I think they can also come up with some other schemes if they put their mind to this thing to assist the communal farmer. I'm worried about the communal farmer because the communal farmer is at the bottom rung of the society. And if they don't plant anything, the government will be burdened by trying to source food for them. As you can see, 5-7 million people are in need of food aid. So the government should avoid such scenarios by assisting, subsidizing the communal farmer so that we have enough food to reserve. So that during time of drought, people can at least have some months looking after themselves than looking at the government all the time, be it a good season, a bad season as regards rain. The government is not definitely doing enough. I don't know why. Perhaps they would, if this creature called the government would answer, they would know. They're doing nothing, absolutely nothing. Sorry, I don't want to take a lot of time. Now look at livestock in my south. In the past, I remember, people would be asked to take a few number of their cattle, put them on a rail, on a train, take them to the Midlands or other areas where there were pastures, so that at least the national head would be taken care of, and the cattle would go back to their places of origin in time for the people to plow, use them as trust power. But this government is just as clueless as what they must do to sustain, to help, to alleviate these problems that the people face. There is no planning at all, and I think perhaps they don't have enough political will. Perhaps is to their advantage, so that at the end of the day, they can control people for their own political ends.
Yes, and if the economy is the problem, today the president is in Dubai at a business meeting, and a few hours ago he just tweeted that in Dubai, sharing our story and incredible potential with entrepreneurs and investors, particularly in the crucial sectors of fuel and power. I will continue to toil both at home and abroad to put Zimbabwe back on its feet. So we see quite a number of programs that the government says it is doing. What we are waiting for is to see the impact, because the government says they are trying hard enough to resuscitate the economy, which is causing all these problems in many sectors, including farming too.
Let's take our next guest. We have Wanda Chabikwa of the Zimbabwe Commercial Farmers Union. Talk Chingamidzai Pachirongwa Chabikwa. Taka tarisa mwaka uno, zvii zvamungati zviri kutarisana neavo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachidyara mbesa pari zvino?
Mwaka wedu uno watanga izvozvi pakati pemwedzi uno mvura yanaya chaizvo zvakasimba. Yatioti mvura yaturuka zvezvi. Tuwa yaturuka, tasara. Ndechekuti vari mishungu dzokurima sezvo vanoda basa ravo ndirokurima. Kumudzadzara dzirimo tingoshingairawo brasanaya brashingairawo vari manga vachishingairawo kudai mvura yanaya tirime, asi dambudziko ratinaro ndirekuti tinozviwana sei zvokurimisa izvi, tinozvitenga nei, tinozviwana sei? Ndopatikamira tiri ipapo, vamwe vari vachizvigona asi ruzhinji ruchigomera.
Makatarisa imi mbesa nezvimwe zvakadaro zvakamira pamari dzakaita sei? Sekutaura kwamuri kuita, pane vazhinji vangu vari kuya pano vari kutaurawo zvamuri kutaura izvozvo, mari dzacho dzakamira sei?
Vanotitengesera zvatinoshandisa, vanotitengesera fertilizer, mbeu nemishonga yekurimisa zvisanganisa atioti mapasi zvatinoshandisa, matrakta zvatinodyarisa nepeturu redhizeri zvatinoshandisa, vese vari kufamba nemapuraizi avo vachingoenda neus dollar vachishandisa interbank. Asi murimi manje mari yake yaanga achiwana haisi kufamba nereti iyoyo, saka zvadzokera murimi ari kuwana mari shoma. Asi kwatinotenga uko mari haisi kufambidzana nenguva, asi mari iri kuita mhongo mama murimi haifambidzani nguva, sarida muzigatinavero.
If you can just tell us in English, what are your members facing currently when it comes to the planting season? Has it started yet? And what are some of the challenges that they are currently facing right now?
The farming season started. You are supposed to start on the 1st of October 2019, for those who can irrigate, because our first we get the crops, we start them in October. That's when we start our farming season. But we're waiting for the rains. Rains have come. We're not quite ready, because we currently have a challenge of affordability. Farmers being afforded to have the affordability to acquire. One, first of all, is to repair and maintain equipment, tractors, implements and so on, where the prices of those implements are going up at the previous rate at interbank. And looking at our seeds and fertilizers and agrochemicals, the prices, they are moving at interbank, but the farmers' income has not moved at the same rate. So that means our challenge is now the farmer is unable to fix the income levels and the input level in terms of prices. The farmer is finding it actually dwarfed.
So have you approached the government? Pane zvamambo ita here kutaurana nehurumende panyaya yezvemhingamupinyi zviri kusangana nevarimi?
Yes. Takataura pane zviurongwa hwehurumende hwanga huripo makore matatu apfuura. Special program yechibage, special program yesabil, special program yenya dzembeu dzorimwa munguva yekunayako mvura. Program iyi yakatanga gore kutanga, yakafamba zvakanaka, varimi munyika ikarima zvakawanda. Gore rechipiri kwakasanganwa nekutanayako kunayako mvura, asi zvirimwa zvakabuda. Gore rechitatu zvakada zvidzikirawo kunayako mvura. Saka gore rino manje, gore takati isusu kuti kutanga chirongwa chochie. This pamiri varima nezvauti varima kamira sepagraund varima ndaunobatsirwa vanoshumu dzokurima asi havana homwe yavo yavangakwata kuti varime nayo saka takachirongwa chazozi chiripo asichamubhendi saka tikutaura kuti dai mabhendi acho akachinzwisisa zvoita varimi vakachigadzikudzawo pfungwa kuti ukama hwevarimi wedu nemabhengi sava chokwadi pamberi pamwari hwakashata nezvakaitika kumashure saka ndozvatikuedza kuti umbiridze mazuva ano mabhengi acho anzwisise varima varitehorait gavumendiza yacho iyo dzichapa garanti zvinogorevei zvinoreve chii varima handei pane kutaurira kuri kwasi zvinhu zvichiitika hazvo
aiwa mombobata makadaro vachabikwa sta
yebo ke sizwile laphana ubukhuluma umbono obalulekileyo mnumzana Mkandla ungakhuluma njalo okukhulume ngesingisi ukuthi kuyini ke abanye abantu abangakuhlanyela khona ngapho esigabeni seMathabeleland South lapho kome khona kakhulu nxa izulu linganiki kangako njalo siyababona abantu bekuvuma yini lokho kumbe isintu sabo sabe sithi hayi nxa ungalimanga lokho uyafana lokuthi awulima
ye hayi ye ukhulume kahle ekugcineni ukuthi isintu sethu thina iningi lethu lapha emandebeleni sivele sazi nxa sisithi siyalima esikucabanga kuqala ngumumbu lanxa izulu lililutshwane umuntu uthi nxa ekhuluma ngokulima uyabe engqondweni yakhe eqala ngumumbu yebo sebekhona abanye abathe gqaqa abalima mhlawumbe amabele njengenyawuthi uphoko lezinye izilimo nje ezincinyane ezingabalethela mhlawumbe inzuzo lanxa bengasoze nje mhlawumbe bazifake ezifaneleni into ezinjengendumba kwezinye indawo kulalokho kuthiwa yi-sunflower kuyavuma ngibona endaweni zawubojotsholole emathinoto siyawubomzola izidaka zabo zingathi ziyayivuma i-sunflower kodwa-ke iningi labantu vele bakhuma ngumumbu ngiyabona njalo lalapha egwanda ungahamba endaweni zawubochongwe kuyafica sibili amasimu kungamabele wodwa ngakho-ke abantu abanye sebezama ukuthi bahlanganise inhlanyelo zabo ukuthi bangaze bafa kanye futhi kungapha lokhu bavukele kokunye lami ngiyabacebisa-ke abantu bakithi ukuthi kabazame lanxa ungaba umfolo kumbe lokuthiwa umgeli odwa mbembili bafake okunye bangazi bafaka umumbu wodwa yebo kuhamba kula muntu wesindebeleni ongalima engalimanga umumbu kodwa-ke mina ngombono wami lezulu leli elikhayela kangaka abantu bakithi kabafuni ukulima-ke nezinye izilimo babuze labalimisi ukuthi kambe xa ngalima lokhu kuzahamba njani xa besize khona abalimisi nxa labo besesele nhliziyo yokusebenza kodwa abantu bangaze balela emunzini kuphela gabawulime kodwa gabaphosele lokunye onzulu amazambane landan sengitsho lawo amakhabe bazazuza kuyizuzanyana
sibongele kakhulu umbono wakho-ke sinike-ke omunye futhi umhlonitshwa ithuba lokugcina lokukhuluma mave
ehe vachabi kwa mutipawo mazwi enye kupedzisira chirongwa chedu chakusvika kwokumagumo kune varimi vakateerera
varimi nyika yedu yezimbabwe upfumi hwayo hunobva mukurima ngati tebasa redu ngatitaurei zvatizvoti pakutiomera ngatironganei soko redu rifambe richienda kumahofisi eunion tinzwe zvamunofunga tinzwe zvinokunetsai tikuudzeiwo tibatsirane kuti pakadai famba isososo musatambure maningi ngatifambei tichiziva kuti ndisu takabata nyika basa redu nderekurima hatisi kunyengerera kuti tirima iwa batibata guru nyika yedu yakaupfumi hwayo hurima saka ngatiendemberi nazvo zvatinofunga izvozvo
aiwa tinokutendai chaizvo apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vawanda chabikwa vezimbabwe commercial farmers union tanzwa zvakare bva kuna mai margaret hoshiki vezimbabwe farmers union sa
tivonge njalo incwethi kwezokulima umnumzana thandeko zinti mkandla olivalelisayo ngusithandekile mhlanga
and I'm marvelous mhlanganya who is saying have a very good evening let's meet again on let's talk tomorrow